Musangano yakakosha pakuti Zimbabwe inofana kugadzisa ukama hwayo neWorld Bank neIMF kuitira kuti nyika iwane kuwandudzika paupfumi hwenyika. Tine chikwedi neWorld Bank, haiwezi takabhadhara. Tinofana kuwirirana neWorld Bank, pari zvino Zimbabwe haina mari. Asi tinofana kuwirirana kuti World Bank inokwanisa kutipa mari itsva. Itikati fresh capital. Kana tagadzira mapolicies anogamuchirika kuti right, Zimbabwe ya open for business. Tabvisa indigenization. Tabvisa corruption. Taita mitemo yemataxes yakanaka kuita kuti nyika ichisimukira. Tinokwanisa kutengesa nyaya iyo yeWorld Bank kuti chitipaiwo katatendoka ka mari kuti tikwanise kutanga kusimudza business. Kana kuti musati kutipa mari. Ngatichiwirirana kuti pamakore 3-4 achatevera sekubhadhara yemari yenyu ishoma nezvishoma yetanga tinobva sokukupai.
Ko tichitarisa mabhanga iwaya reWorld Bank nereIMF akakosha zvakadii tichitarisa nyaya dzezveupfumi pasi rose?
World Bank neIMF tikazvitarisa zvepaeconomics ndiwe tingati vakafarana nemainternational commission of oath. Ese tinoenda kutinovadzira macommission of oath ndiwo anotendwa kuti kana wadhina chitemo chacommission of oath waisungirira kuti zvauri kutaura pai ndezvechokwadi sekuti paafidavit paya. Saka kana musina ukama neWorld Bank sekuti pamakore mashoyoa pamakore gumi mashoyo upfumi wedu usinamira mushe politics inamira mushe World Bank neIMF vakambotiza muno muzimbabwe muno. Habainvesti havauyi pasina World Bank nekuti hapana kuzwa 35 kuti nyika iyi iri kuziya kwairi kuenda. Saka ivo havabotsikani nekuti mari yavo inongochengetedzeka here, mari yavo ichazoinvesta ichadzoka here. Saka vakakosha vana World Bank. Asi dambudziko tinandire kuti hatina mari yekubhadhara, saka tinofanira kuwirira navo maproposal edu. Ivo vanotibatsirawo futi kutipa maideas kuti apa dai madai. Tikanga tateedzera izvozvo tichitenda kuti tinonga tashandisawo tsvagirudzo dzedu nevanenyanzvi dzeupfumi hwenyika muzimbabwe tikawirirana kuti pamwe pacho anokwanisa kuti kunyepera sezvavakaita paesapo vakatiti taiso tikaenda musango. Saka tikapuwa advice yazo dzanopangwaruna zvako tikapangwa tine redu tikazi tikawirirana nyika inokwanisa kuenda mberi kunyange vasinatipa mari tichitipa advice.
Tichitarisa panyaya yekubhadhara mari kumasangano akaita sana World Bank, Dr. Mugano, vamwe vanoti munyika macho zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka zvekuti kuda kubhadhara zvikwereti kungava kutowedzera matambudziko acho.
Ndizvozvo zviri paviri zvatinofanira kuita nezvekuti isusu hatifaniri kuzvisungirira pakubhadhara zvikwereti. Zvakanga zvaita vachinamasa pavakaenda kulima makore aya vakanga vazvisungirira kuti Zimbabwe ichabhadhara $1.8 billion muna 2017 April iyo vachitaura muna October ichirevati in 6 months vaifanira kunga vareza $1.8 billion. Tikamhanya tikanobhadhara $108 million kuIMF tikarichiti paimari vakaita meeting vakada tikupi mari musana wabhadhara World Bank hausitawa bhadhara chikwere chajokonia saka tikupi mari nekupawana mari.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe apa?
Saka isusu tinofanira kudzidza ipapo kuti vana World Bank havakurwi kutipa mari. Pane politics apa. Ivava neWorld Bank ivava zvino vaitira nyore kubvisa chikwere cheZambia Mozambique nedzimwe nyika nekuti havana dambudziko nepolitics America nekuti munofanira kuziva kuti World Bank neIMF ino madecisions anomekwa nekuburidza nemavhoti. America pachezvayo ine 17% yemashares eIMF semaenzaniso nekuti mari inobhadhara makambani manyika dzakasiyana-siyana kuWorld Bank. Zimbabwe inobhadhara mari yedu upfumi hwenyika iyoyo ndiwo unodhitemaina kuti inobhadhara mari yakawanda sei. Mari yavabhadhara inochidhitemaina mavhoti awa. Saka muri kuona kuti kutaura kuita America neZimbabwe iri kuti hati kubvisiri masanctions musati maita credible elections. Hati kubvisiri masanctions musati maita chino nechino. Muri kuona. Saka ndo zvimwe chitakaenda kuvakwa IMF vakunovhota manje vane 70% share. Britain iri kuma 13% share. Saka munorohwa nevhoti. Saka America haibvumi kuti tipuwe mari nekuti ndiyo iri mavhoti akawanda. Saka isusu tinofanira kubhadhara chikwereti. Asi hatifaniri kuzvisungirira tichiti tichapuwa mari nekuti hatifaniri kutaura politics dziri behind the scenes. Saka ndinowirira nevanhu vane maconcerns ekuti hatifaniri kuzviuraya. Tinofanira kubhadhara payment plan. Vana World Bank neIMF havana kumbotisungirira kuti tipai mari in 2 months. Isusu tiri ameno tiri kumhanyira kupi kuti tiri kupa mari in 2 months. Tinofanira kuzvipa plan inoenderana nehomwe yedu.